Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 Gumiguru 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bazi reCCC reCitizens National Assembly rakaita musangano mukuru muHarare nezuro rikakurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine huremi hwemadhora makumi mashanu kwava kukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga chesanganai World Tourism Expo chiri kutanga nhasi muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera musangano weCitizens National Assembly wakaitwa nezuro nebato reCitizens Coalition for Change, gungano iri rakanyorera tsamba kuSADC richikumbira kuti SADC ibetsere mukuunganidza vakuru vemapato ezvematongero enyika nevamwe vemasangano ane chekuita nezvemamiriro akaita zvino munyika kuti gakava riripo ripedzwe pamwe nekugadzirisa nyaya yezvakabuda musarudzo. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti zvichiteverawo mabatirwo akaitwa nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeparamende dzeCCC kubva muparamende, bato ravo rakanyorerazve kumasangano eparamende anoti Interparliamentary Union, Africa Caribbean and Pacific European Union Joint Parliamentary Assembly, Pan-African Parliament neSADC Parliamentary Forum vachizivisa nezvakaitwa navaJacob Mudenda. Gwaro iri rinodavo kuti vose vakasungirwa zvematongero enyika vabudiswe kubva mumajeri. Heino hurukuro yataita navamukwananzi.
Abvumirana kunyorera tsamba kuSADC kuti ibatsire kuunza hurukuro kutsaudzana pakati pevatungamiri venyika atinoziva muno muZimbabwe, Advocate Nelson Chamisa navamunangagwa, kuti payana netswane nyaya yenational crisis igadziriswe vanhu vawane kugara zvakanaka, nyika iwane kugadzikana. Chechipiri, tanyora tsamba kuparamende tichiudza Speaker of Parliament vamudhenda kuti hakuna nhengo yeparamende yakasarudzwa pasi pesangano reCCC rinotungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa vakaitwa record. Naizvozvo tavapa 14 working days kuti vagadzirise panga pakanganiswa mushure mekunge vateedzera tsamba yenhema kuti vagadzirise vadzosere nhengo dzedu dzeparamende kuparamende. Chechitatu, tanyora zvakare imwe tsamba kune dzimwe nhengo huru dzemaparamende epasi rese dzakati wandei dzinosanganisira the Pan-African Parliament, the SADC Parliamentary Forum nedzimwe dzakawanda, tichivatsanangurira kuti parliamendi yeZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Ngavabatsiriridzane semapoka eparamende kumweka shuwa kuti parliamendi yeZimbabwe haishandiswe kungosungurudza nekungorekhola vanhu neCCC zvisina maturo zvisiri pamutemo. Chechina, tawirirana zvakare kuti vamwe dzimwe nhengo dzedu dzose dzeparamende dzisina kurekholewa dzimbomira kuenda kuparamende kusvika nyaya yagadziriswa, kusvika vamudhenda vadzosa maparlamentarians edu akaitwa rekodi zvisiri pamutemo. Chekupedzisira, tawirirana semusangano weCCC kuti isisu takupa vana veZimbabwe yatingati isusu tikuvaisa on notice kuti gadzirirai kana zvese zvaramba, dialogue yaramba, kutaudzana kwaramba, zvese zvatangwa zvaramba, tisazenge taakutarisa kuti titore matanho ekumeka shuwa kuti vana veZimbabwe vanoshandisa nzira dzirimo mubumbiro remitemo yenyika kutsvaga kuti vadzose kodzero dzavo dzekuti vatungamiriri vavanenge vasarudza varemekedzwe, vasangobviswa zvisina maturo zvisiri pamutemo.
Mataura kuti mavapa mapa vamudhenda mazuva 14 kuti bangadzirise nyaya pane mutemo wabatsho here sokuzova kwenyu
tisandisi gweta zvangu hatisima gweta asi zvatinozvandise kuti mutemo hakuna mutemo wavakashandisa kurikola vanhu vakashandisa tsamba yanga yanyugwa nemunhu wozvakaimwe kufamba mustreet sandizvo zvinofanira kuitwa pamutemo zvine maprocedure zvine maprocesses bato rinorikola munhu rinofanira kutogoenda muconstituency macho moitwa mapetitions ouya kucitizens national assembly zvotendwa munhu wacho opiwawo mukana wokupindura zvaanenge achipomegwa kusvika zvazadzikana kuti aiwa munhu uyu ane mhosva inokonzeresa kuti anofanira kunge aitwa record zvozvoendeswa kupalamendi nemunhu anenge ane mvumo yekukoresponda nepalamendi panyaya dzacho in this case munhu iyeye ndipresident wedu advocate Nelson Chamisa
mataura pamusoro pekunyorera kusadhaki zvekare asi vanhu vanga vachakangomirira kuona kuti sadhaki inoita sei pamusoro pesarudzo dzavakati hakuna kufambiswa zvakanaka munoona sokuti sadhaki inoda kugadzirisa zvinhu muzimbabwe here zvikuru sei nyaya dzakatarisana nesarudzo uye nezviri kuitika pari zvino
sadhaki inoda zvikuru kugadzirisa nyaya idzi muzimbabwe ndosaka yakataura chokwadi izvo zvanga zvakaoma kuti aiwa sarudzo dzina kufamba zvakanaka izvo zviya zvakaratidza kuti sadhaki yakazvipira kubetsera zimbabwe kuti iite sarudzo dzakanaka uyezve sadhaki yakatipotibatsira kumakore apfuura kubva muna 1980 takabatsirwa nesadhaki panguva yehondo yechimurenga muno munyika muna 2009-2010 takabetserwa futi zvakare nesadhaki ichitiyananidza kuzokreta yainzi government of national unity yakanga iripo asi tsamba yatanyora nhasi yasiyana nezvanga zvichiitika zvesarudzo zvesarudzo zviripo tikuramba tichipfusa kuti sadhaki tarisirai ongorora nyaya dzesarudzo asi tsamba iyi ndeyekuti in addition to nyaya dzesarudzo dziri kunetsa madii kumboyananisa vatungamiriri venyika varipo advocate Nelson Chamisa navamunangagwa nemamwe mastakeholders akatikoshera akaita semachechi civil society labour organizations business people and so on and so forth paita multi-stakeholder dialogue yekutaudzana kuti tigadzirise ekusagadzikana kurimo munyika
mataura zvakare vapananzi kuti mabvumirana kuti vakasarudzwa vetriplec vambomira kuita basa kuparamende nekumakanzuro munoona sokuti igwara rakanaka here hamufungi kuti zviri ndani kuti vaende kubasa vanomirira bato renyu pane zvinenge zvichiitika
zvatinenge tichitoshuvira ndezvekuti vaende kubasa vanomirira bato redu ndokusarudzwa kwavakaita ndodonzwo ravakatumwa neve vakavasarudza kumaconstituencies nekumawards avo ndo zvinofanira kunge zvichiitika asi hazvisandizvo zviri kuitika tiri kuona kuti paramendi yakuda kuitwa dare renhando rekuti vamudhenda anenge vachingoita zvavanoda naro saka tinofanirawo kubvokwenya tigoratidzira kuti aiwa zvoda kuitwa izvi zvekutamba neparamendi zvokuti hazina maturo muparamendi hatitenderani nazvo zvinofanira kumira hatina kuti maparamentarians edu haasisiko kuparamendi tangoti vambomira kuenda kuparamendi kusvika vamudhenda vadzosa mamps edu akabvisiwa zvisiri pamutemo
avo vange vari mutauriri webato retriplec vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 bato riri kutonga rezanup f rinoti harinei nezvekunetsana kuri kuita vanhu mutriplec sangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende pamwe nebhanga guru rereserve bank of zimbabwe kuti vagadzirise dambudziko ratarisana nevanofamba nemabhazi nemichovha rekurambirwa mari yemunyika ine uremu hwemadhora makumi mashanu mutauriri wesangano iri vageorge tafadzwa goliat vanoti dambudziko iri harisi kuvafambi chete asi kuti kuna vamwe vemisika nezvitoro vari kurambavo kutambira mari iyi iyo yavanoti ndiyo yave duku pane dziri kushandiswa vanoti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika veruzhinji havachadi kutakura mari yakawanda asi iyo isina uremu kana yave kushandiswa mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vagoliat
zvinhu zviri kuitika kumichovha havachadi mapisidhoranota nechikonzero chokuti kana rapuwa kana 10,000 jeje inengeri mari yakawandisa kuti kuti akwanise kuita muhomwe mari inofanira kunge ichibatika ichisika muhu kana wakaibata inenge wakabata chibhiri chemari saka vanhu vakuda mari dzine mishini anokwanisa kusika muhomwe vachifamba nadzo kana kuti vachitenga inoonesa futi zvakare kuti uverenge mari iyo inokutorera nguva saka vanhu vanoita zvinhu kungovapedzere nguva nekuti manota amamanoti emari diki apa inflation yacho kuva kwemari kwacho kuriramba kuripo saka vanhu vanoita zvinhu vaitira nyore maonero ataita kuti munhu haazi kuramba achiverenga kana 2,000 yekukwitisa kombi kuenda kuende pfupi dzepedyo muHarare sengani anambare nokunganze zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari iyo irambe nekuti vanhu hadi kuzoramba vachinoverenga veinda mari idzodzo.
Tanzwa mutevedzeri wegurukota rezvemari vadavid munangagwa vachitaura kuti vese vari kuramba mari vari kutyora mutemo uye hurumende ichatora matanho imiwo munotambira sei shoko rehurumende irori
kana zvichikwanisika tinongotevedzera izvozvo kana zvangotaurwa naminista kuti zvinge zvichiitika tinonetsa manje tisingazive kuti vanozenge vachichengetedza mutemo wakati maenforcement officer vanenge vari pese pese here panenge pachiitwa matransactions akadaiwo ne panenge pachizonetsa asi vanhu vari kutoiramba unotoona imwe yakaraswa pasi kuratidza kuti mari iyi hachina simba kana mwana ari kutoiramba achiti aiwa mari hachaidengi
saka imi imari iyi yamuri kuda kuti ishandiswe munyika munoda here kuti kushandiswe mari yekunze kana kuti muri kukurudzira kuti hurumende iwedzere mari hombe
isi tikungokurudzira kuti hurumende inofanira kutaiti veruzhinji vari rikwirwe zvichienderana nemamiriro akaita zvinhu nekuti mari hakukutanga nhasi zvinhu zvakamboitika makore apfuura mari inorambwa takatanga tiine ma$10 akarambwa tikapinda mutwendi akarambwa uyezve taapinda mu50 zvizvagara zvichingoitika mari kana yawandisa inonetsa kutakura ndo maonero ataitawo kuti vanhu vanga vachitaura kuti mari inonetsa kutakura kana yawandisa mari iyoyo saka vamwe vakuiramba kunyanya vanotenderedza mari vanoiramba uye zvakare havana masikero kana zvisina zvinoverenga mari yakadaro nokusimbisa.
Mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vageorge tafadzwa goliath vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCCC kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato reZANUPF mhosva yekuvanyima mbeu nemafertilizer pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyange pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mchimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANUPF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhu kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rokuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwa rwende runo sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichozvo vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi maitsigira TPC inzeri ZANUPF vari kutonyimwa kuti vari kutosha kuti vokavire vari kupinda kumberi uku vanenge vatsigiri veTPC hanto vatori mudambudziko rakakura zvingaiti shauri vanokavirei rwendo runo vakaipa vakomana vanamira zvakanaka.
Imwe nhengo yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndifunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ende zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTPC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Tese tiri muhurumende pati tinotishamisa ndechekuti vanotora saidi zvekuti vanopa vanhu veZANUPF.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekugokwe kabhuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodza ematurure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANUPF.
Isu kuno kugokwe takatoko omezwa nevaridzi vemusha varidzi vevhu vanozviti ivo ndo vakuru vazvose masabhuku furikidza nemadzishe kuti kana iwe usingatsigiri musangano uri kutonga wezanupf hauwani mbeu hauwani chikafu hauwani chokudya inezvi izvi zvinotishamisa zvikuru nokuti isu mukuziva kwedu ndechokuti chikafu chinobva kuhurumende hurumende nezanupf zvine musiyano
mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf mafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose wezimbabwe gurukota rinoona nezvokurima munyika dr Ancias Masuka vati vangari mumusangano asi vanogara vachitaura kuvatori venhau kuti chirongwa ichi ndechehurumende chekubatsira vekumaruwa nembeu nefotiraiza pasina kutarisa kuti wabuda mumba mani asi mutauriri wetriplec vapromisi mukwananzi vati vachasuma sadak nezvekushungurudzwa kwenhengo dzavo dzichinyimwa mbeu kupambwa nekurohwa kubva zvapera sarudzo nyaya yekunyimwa kwezvikwanisiro kwevanopikisa yave nemakore ichiitika kunyange hurumende ichitsika madziro ichiramba kuti zviri kuitika ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Chirongwa chegore rega rega chesanganai sanganani World Tourism Expo chinotanga nhasi muguta reBulawayo chichipera nemusi wemugovera. Chirongwa ichi chinorongwa nesangano reZimbabwe Tourism Authority nebazi reMinistry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry nechinangwa chekuunza vemabhizimisi vanotenga vanotengesa kuzoshambadza zvinhu zvavo. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Tourism Authority vaGodfrey Koti kuti tinzwe zvizhinji.
Sangano wedu esanganai sanganani Tourism Expo tagadzirira chaizvo tamirira kuona musangano uchitanga uyu. Gore rino tine vashanyi vauya vatinoti mabuyers vari kubva kunyika dzapart wandei pasi rose dzinosanganisira United States of America, United Kingdom, Germany, China, Dubai nezvimwe dzakadaro. Nyika idzi dzauya kuti dzisangane nemaexhibitors vanenge vachiratidzira zvirimo muZimbabwe zviwanikwa zvirimo muZimbabwe munyaya dzekushanya nekushanyirana. Inyaya hombe chaizvo nokuti tawana mabuyers anokwana iwo 100 gore rino. Zvakare maexhibitors tine maexhibitors anosvika iwo 378 asvika munyika muno ari kuexhibita Zimbabwe International Trade Fairground uko kwashukudzira mutambo uyu.
Ngatitarisaiwo kuti chirongwa chegore rino chichitariswa nechegore rakapera, uwandu hwevari kushambadza nevari kutengesa nevari kutenga hwakasiyana zvakadini?
Gore rino zvakare igore ratikuona kuti maexhibitors edu auya neuwandu. Tikatarisa gore rapfuura takaita iyo anosvika 266 asi gore rino tapfuura nenamba inokwana iyo 100 maexhibitors auya kuzoratidzira zviwanikwa zvirimo muZimbabwe. Saka tikutarisira kuti mutambo uyu unenge uri mutambo wakakura chaizvo.
Zvimwewo zvamuri kutarisira kuti muchasanganisa pachiitiko ichochi ndezvipi zvingada kuti veruzhinji vazive?
Tichaita investment forum pakare paya. Toita zvakare yatinoti aviation forum. Tozotarisawo zvakare career guidance inova iyo inotibatsira mukudzikinura vagoni vebasa ratinoita iri rekushanya nekushanyirwa vasati vabuda munyika ino yeZimbabwe vakwanisewo kubatsirikana nemabasa vachigadzirirawo zvakare makeria dzavo munyaya dzekushanya nekushanyirana ipapo. Tozotidzivare kupedzisira tiri kutarisirawo kuti taita mutambo uchange une ruzhinji atinoti public day atange tichedza isusu vaimbi vane mukurumbira chaizvo vanosanganisira Master KG of South Africa Sandra Ndebele nevamwewo vakadaro muno muBulawayo musi weSaturday.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze uko kwakapararira nenyika, mashoko amungavape ekurudziro pamusoro pechirongwa ichi ndeyekuti kudii?
Patiri kutaura tichiti isusu tine investment forum, ndopatiri kutarisira kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinge zvichitora matanho zvinge zviri pamberi zviri izvo zvinouya nevanhu vari kunze hama neshamwari dzavari kushanda navo ikoko munyika dziri kunze kumadiaspora uko ngavauye navo vavaratidzewo zvirimo muzimbabwe kuitira kuti vakwane kuinvesta vakadaro mabhizinesi avo anosimuka nokukurumidza nokuti vanhu vana mazvina bhizinesi vari munyika muno izvezvi kutaurwa kwatokita vari kutsvaga hama dzinenge idzodzo dziri kudiaspora saka ngavasanonokerwa kana kutorerwa mabasa nezvizvarwa zvinobva mune dzimwe nyika dzichiri dzemuzimbabwe ivo vari mazimbabwe ngavadzoke kumusha vainveste kumusha
ava vanga vari mutauriri webazi reZimbabwe Tourism Authority vaGodfrey Koti vari parunhare kuBulawayo naEvans Zvininga weStudio 7. Ratichimbotarisai zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD rinoti Zimbabwe ndiyo inodhurisa mafuta yekufambisa dzimotikari kupfuura dzimwe nyika dzose mudunhu reSADC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA yakakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari mukati memasvondo maviri apfuura. MuNewsday makare gurukota rezvemukati menyika vakazembe vanoti mapurisa haana zvinhu zvekushandisa zvakakwana vachiti vasvitsa chichemo chavo ichi kubazi rinoona nezvemari. Sangano revakamborwa hondo yekusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rakasarudza vatungamiri vayo vatsva sachigaro mutsva ari Andries Matibela uyo akatora chigaro chaimbova chavaChris Mutsvangwa avo vave gurukota rehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 muri sei
tiri kunzwa kurwadziwa chaizvo kuti muparlamendi yedu yeZimbabwe mune dzimwe harahwa dzingadai dzaakumamisha dzichiona kuti mbudzi nemombe zvavharirwa here, huku dzapinda here muchikwere kana kuti muchirugu, dzichitarisa kuti vapwere kumusha vazukuru vari kufamba sei zviri kufamba sei kumamisha uku, kwete kungodai munhu achiri muparlamendi. Nhasi uno maakuona zvava kutiitira, vatidzingira vana vechidiki vaifanira kuti vatore nyika vaendese kumberi, ivo ndoosara varimo muparlamendi. Vamudhenda muna nyara, vamudhenda muna cheruka, vamudhenda muna nyara nyika yeZimbabwe.
Makadii vanatanonoka hwande ikoko kuno kuZimbabwe? Tiri kuoneswa nhamo kuita kuti ivo mapurisa nemasoja ivo havanzwi kana kuonawo zviri kuitika here. Ngoshandiswa vechete vasina zvaari kuterwawo zvemusoro azobetsereiki ngavari kuchenekedze kodzero dziana yeZimbabwe. Kuti zvinoda kuona ivo gasi vanamamo stambo
mangwanani yakanaka paStudio 7, mangwanani yakanaka paStudio 7. Ya Zimbabwe inoda vanhu vakashinga vakaita sana Stanley Mukasa vanotaura zvine chokwadi, zvinhu zvinonzwisisika. Ndo vanhu vanoona zvematongerwo enyika zvatinokurudzira kuti dai tikaona vanhu vakadaro muZimbabwe, Zimbabwe inosununguka. Rambai makadaro vaStanley Mukasa, tinokutendai chaizvo. Rambai makatsigira, tinoziva kuti aiwa Zimbabwe ichanaka nerimwe rezuva. Tinokutendai chaizvo.
Chavangu uyo ngavhunze monzora, ngavhunze monzora kuti vana veZimbabwe vakamira sei. Angaona zvake senge tiri mapenzi vati mberi uko kune nyaya uko chavangu, mberi kune nyaya hama yangu. Siyana nazvo zvokutumwa nezani izvi. Iwe chiwawada kuguta kwako oga nokuti uchazopiwa zvimari nezani. Nyangwe iwe mudhenge iwe handivoni kuti une waya dzakakwana. Ko icho chinomboita kuti imwe mungomanyira kungoti kwa munhu ari kona MPA CCC mudoti ndizvo nemhaka yei? Gore riyando zvakaita monzora akarikola akadii akadii, imwe mukazvitevedzera. Nhasi kwavuya zveumwe angonyukira mumakumbo seshuro wati riko mazvitevedzera kuratidza kuti mune rimwe na chavangu.
Vashamarari vestudio. Hatinyanya kuiterera studio 7 zvakanyanyisa. Tachikumbirawo kuti ruzhinji ngararege kupa vachamisa pressure. Munhu anoziva zvaari kuita. Handiti, isu ngatingomirai. Tingoteerera zvavanenge vachitaura. Plus tachikumbirawo kuti ivo vachamisa vacho futi. Kana vachitaura specially kuti namachembera ari kumamisha uku namadhara ari kumamisha vamwe vasina ndau chikoro vanyatsokutsananguravo nechishona vachiudzawo vanhu vakavavhotera vanhu vemusangano apa tichikati vanhu vakavhota tongoti munhu wese edha ndewezanupf edha ndewe3c nokuti zvinhu zviri kuomera munhu wese hazvisi kungoomera vanhu ve3c shopu ndeimwe chete yatinopinda zvikoro ndizvozvo zvipatara ndizvozvo saka tachikumbira kuti vatijekeserewo nechikaranga kana vachitaura zvimwe kumasocial media vouya kuno vachititsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba so ndavawo pakati ndavawo pakati tinozviziva kuti machampion takatsamwa asi ngatiregei kupa pressure ngatiregei kupa pressure ngatiregei kupa pressure yakanyanya
studio studio makadiko zvenyu aiwa isu tinofara kana muchinge masimba vana mukoma jonga nevamwe vese tinofara nezvamunotiita munotidzorerawo pfungwa patine dzimbohwamba kuti masocial media u pane zvakawanda zvinotibaya mwoyo nevatichazivi kuti dai pasinaimi chokwadi chairamba chakavanzwa kuru zvatinotenda kwamuri ndo nyaya idzodzi dzekuti ba maupdate anenge azviri kuitika asi ndechikumbira uka kuti dai shuviro yedu yazadziswa vachamisa hongu ngavambonyarara havo kusvika panonzi sadhaki vari kuda kuita musangano wavo but after musangano wesadhaki usina zvavabudisa vachamisa tinovakumbira kuti vaise bhaibheri pasaidi nekuti hondo dzekumabhaibheri chaidzo dzaichogwiwa vanhu vaitonhorwa ande vanhu vaienda kutonhorwa vanhu vaitokumbira hokuti vachitobvunzawo kune maprofita kuti tinonodikwa tiri kuenda vaisangoti god is in it mwari anotibatsira mwari anototibatsira kana isu tichinge tafunga kuzvibatsira nemamirira zvaita izvi nezviri kuwana chavangu izvi tripusi inosara yatodistroika saka tikaramba tichinonokera inofa kwedu
pasi G7 makadini kuru ini ndotsvagawo sisi vangu vamutundumura vekushorugwe anonzi Maria Mutundumura makasunuka vandibata panhamba dzinoti 0616272719 ndiri paSouth Africa.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi, vanhu vafa mukurwisana uku vasvika pazviuru zviviri, zvichinzi mativi maviri ari kurwisana awa afirwa nevanhu vakaenzana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuedza kuwana nzira yekubetsera zvizvarwa zveAmerica zvakabvutwa nevarwi veHamas, vachiti zvinoratidza sekuti Hamas yakatapa zvizvarwa zveAmerica zvinoita makumi maviri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Citizens National Assembly yebato reCCC rakaita musangano mukuru muHarare richikurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine uremu hwemadhora ma50 kwakukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga chesanganai changanani World Tourism Expo chiri kutanga nhasi mukuta reBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.